Semisa Zimbabwe tinotaura tichiti tatambira mashoko abva kubazi rezveutano nehurumende nekugunun'una kuti vanoti vachatanga kupa mishonga yekudzivirira kune vanoti vanoita basa rakakosha anovaiwo maessential services kusanganisira vana mukoti kusanganisira zvivana madhokotera kusanganisira vafundi vanodzidzisa chavasingazotauri ndechekuti vatapi venhau vanopinda muboka iri
sei muchigunun'una kuti vatapi venhau havasi muboka rinofanirwa kutanga kubayiwa nhomba yecovid-19
izvi zvinotipa kugunun'una kukurusa nekuti denda iri idenda riri kutekeshera pasi rose kuti rirwiswe rikundwe rinoda kuti vanhu vabatirane kuti vanhu vakwanise kurwisa denda iri zvakakosha vanoda zvikurusa kupepetwa kwemashoko akafanira kuburikidzira nevanotora vanoita basa rakakosha vachita panhau maona kuti pauya mishonga ichisvika panharaunda yerobert mugabe international airport vamhanya zvikurusa kuti vatape nhau uyai mutaurire pasi rose kuti mishonga yauya vanoti vatape nhau ava panoita basa vanenge vasingabatwi nedenda here already tatove ne vatape nhau vatisiya vanosanganisira embo yemunyori mukuru weboka revatape venhau vadongozi vana mai munyaka vana zororo makamba nevamwe vazhinji vakarara panhovo vakabatwa nedenda iri vazhinji vari kurikavha kubva mudenda iri
saka chichemo chenyu mashoko enyu kuhurumende ndaapi
chatotaura ndechekuti kana hurumende ichida kuti iite basa nemazvo rekurwisa denda iri ngaisatore zvigamba zvigamba mukurwisa denda iri ngaitore muono wegondo pamusoro pevanhu vese kuti ikwanise kudzivirira denda iri kuramba richipararira nenyika yose saka ngavatarise zvakare zvavataura kuti vachapa vamwe vose vose vatape nhau nekuti vatape nhau havakwanisi kuita basa vari pamberi pekurwisa semauto ari kurwisa denda iri ngavapiwe mukana wekuti vave vamwe vekutanga zvakaitwa nenyika yezambia yakasvika ikangoti vatape nhau ndevamwe vakakosha ngavapiwewo mishonga iyi yekudzivirira denda iri kuti vakwanise kuita basa ravo zvakasununguka saka ndozvatataurira hurumende ndozvatiri kudai kutaura tichitaurira vehurumende kuti ngavadzure nekudzora ndangariro vadzokorore zvakare zviga zvavo vasanganisira vatape nhau
mati manzwa here kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi
mukutaura kwatiri kuita hatisati tanzwa kuti hurumende ichatora matanho api chataita kubudisa nhunha dzedu tinodaira kuti nekutaura kwataita nhunha idzi hurumende ichatora matanho ekuti igadzirise kana ichinge isina kunge yaita zvinhu izvi nematuro tinoti ichagadzirisa tinodaira kudaro semisa Zimbabwe.